Sangano rinomirira vagari veGweru Residence Forum rinoti vanhu havasi kufara nevanhu vakasarudza kuti vavamirire semakanzura eguta ravo. Vanoti zvekanzuru nemunyori weguta vari kutambisa mari uye havasi kuita mabasa avo nechidangwa chokugadzirisa zvinotambudza vanhu muguta iri. Mutungamiri wesangano iri vaCharles Mazorodze vanoti vanhu vavakasarudza vape kuita mabasa evanhu vasina kuvavhotera uye vari kungobvuma kutambiswa kwemari asi zvinhu zvisina kugadziriswa zvakanaka muguta ravo.
Pane nyaya dzakati kuti dzatinogonetsana navo. Nyaya yekutanga ndemarets avo akanyanyisa kukwira zvakanyanyanyanya. Munharaunda dzatinogara tinoona vanhu vachinzwa bhadhari $180 to $200 bill pamwedzi woga woga. Zvakare tirikuona kuti makanzura atakasarudza sevagari kuti vatimiririre zvido zvedu vari kuenda kukanzura vachanomiririre zvido zvedu, vakuitawo zvido zvemamaneja zvekanzura.
Meya weGweru vaCharles Chikozho vanoramba zvese zviri kutaurwa neGweru Residence Forum vachiti vanhu ava havazivi zviri kuitika nokuti havauyi kumusangano. VaChikozho vanoti kunyangwe havo vanhu nemakambani muGweru vane chikwereti chinopfuura $50 million emadhora yavasati vabhadhara kukanzuru, ivo nevamwe vavo vari kuita basa ravo zvakanaka.
Handiti vanhu vanomirirwa namakanzura, and as far as I'm concerned the councillors they said kuti they did what meetings navanhu.
Munyori weguta reGweru amai Elizabeth Gwatipedza vari kurambawo mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti hapana chavari kuita chisiri mugwara nebasa ravo. Vanotiwo deno veGweru Residence Forum vaiuya kumisangano inosheedzerwa vaiona kuti vanhu vari kufara nezviri kuitwa mukanzuru. Sachigaro wekomiti inoona nezvemari amai Catherine Mondiwa vanoti komiti yavo haizofa yamboremedza vanhu nokushandisa mari pazvinhu zvisingabatsiri vanhu vemigweru. Kanzuru yeGweru yagara iri pakati pemakakatanwa mushure mokubviswa pabasa kuye vaimbove meya vaHamutendi Kombai. Muna kukadzi gore rino, gurukota rezvematunhu vaSevia Kasvikuwere vakadzinga vaKombai vakadzora pabasa mamwe makanzura 10 avo vakanga vambomiswa basa mugore ra2015. Kubva ipapo zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka. VaChikozho avo vakapinzwa pachinzvimbo mushure mokudzingwa kwaKombai vanoti pane makanzura maviri chete vasina kudzoka kubasa. Nyaya iyi ichiri kumataro edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.